kuona ari tricky ende hembe zano feka dziri niti aneka voice kari sweet nema nice brown eyes ari pretty honey loving my temptation anozondi party vacation because wanna honest speedy chokwadi ndakazwa zvona honest speedy mukadzi wako mvizi wangu ari kundifonera shataura naye ende peni dzangu ari kufonyora andiri zvekudana naye ini mukadzi wako mvizi wangu ari kundifonera please taura naye ari kundifonera andiri zvekudana naye ini anondifonera kuma 9 kana ndakarara ndobva ndabatwa pa line
ale masimba asku rara pamba saka uya undiraidze kusvika mangwana
andidi zvimuyedzo inini mangwana uzoneta nanini mukadzi wako ane speed shuwa shuwa netsa ane speed
mukadzi wako mvizi wangu ari kundifonera shataura naye ende breni dzangu ari kufonera
ari kundifonyora
andidi zvekudana naye
sigana trick manje unotonga ucheza munhu ka tricking device kuti bese banitwa kana imwe unokera kanorira kuti zvichikise because
ndakazviona ari tricky ari tricky nema nice brown eyes ari pretty and love in my temptation anozondi party vacation ndakazviona ane speed chokwadi ndakazviona ane speed Fonera, shataura naye.